Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwaushe chidziva mudunhu rezvimba, mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. Vacosmas Mandaza, mutauri wemhuri yekwamandaza ine dzimba nhatu dzinochinjana ushe hwekwanyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saishe Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo vavakangoti vatomu pamwe nasachigaro wemadzishe mudunhu reMashonaland West ishe Ngezi, vakagadza vaNorbert Mandaza vachipesana nevakawanda wemhuri iyi.
Kari kupera nyaya ndepekuti GA naChief Ngezi vakagadza acting chief vari vairi. Acting chief mwana kuvana madzibaba acho aripo havana kuziviswa. Kana izvo ndisi vedzimba padzibashanu yedimba yamboto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo, ende akagadzwa vanhu vanga varamba chingaupiwe baba acting chief.
Vamandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo.
Baba wacho hanyakoushe vachanga dzina kugara umushe aita zvinenge zvekubhadharana nanatombo.
Vamandaza vanoti dzimba nhatu dzinochiyekwa maringa pasi, chidya usavi nekwamudzviviri ndidzo dzinochinjana ushe hwekwanyamweda. Vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe mudunhu reMashonaland West vaPeter Paspamire vanozivikanwa saishe Ngezi. Ishe Ngezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari. Vanoti vakagadza mwana waishe Nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwanyamweda.
Vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvimeta morichana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri kumatii mamira angopedza kuekta muchifambira nyaya dzekuti paite sabudzetiri chivi.
Ishe Ngezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwachivero, mashaya mombe nehwekwachidziva. Makakatanwa eushe hwekwamashaya mombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti High Court, izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saishe mashaya mombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapa mutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe.
Saka High Court yakabva yamisa mambo vayo kuti bvumirai kushanda, asi ndimambo havo vachiri mambo vanongofanana nevamwe kati vakateva tuwa mota yavo ndobva yanhinda ipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematara.
Mumiriri weNorton mudare reParamende vatemba muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuChina mushure mekunge zvarova ishe Nyamweda vanoti hurumende kuburikidza nevana mudzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesa vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayikwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesa vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatanwa anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa eumambo dzakatekeshera nenyika, asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo. Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwanegomo kumazowe nehwekwabushu kushamva. Kushamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saishe bushu. Vamusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaive ishe bushu vashoo bushu muna 2016. Kumazowe vaive ishe negomo valashia sitsinde vakaripisa vaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva vapomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.